kunyange hazvo chikwata chavo chisiri kuenda kuWorld Cup, vateveri venhabvu munyika vanonokerwa nekutanga kwemabiko emakundano enhabvu epasi rese aya ayo ari kupfungaidza utsi muRussia musi wa14 chikumi. Zimbabwe yakadzingwa mumakundano aya mushure mekunge veZifa vatadza kubhadhara nemazuva aive atarwa neveFIFA. Murairidzi wekuBrazil Valinos mari yake yemuhoro yemazuva ayo akamborairidza chikwata chenyika chemaWarriors. Asi izvi hazvina kubvisa manyukunyuku eWorld Cup muZimbabwe, vateveri vemutambo uyu vachiti ivo makundano aya ati vanonokera kutanga. Vakawanda kusanganisira muongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vanoti kunyange dai Zimbabwe yakakwikwidza mumakwikwi aya hapana kwayaienda, sezvo maWarriors aive asina mungo wekurova zvikwata zvakabudirira kunomirira Africa.
Vanhu vari kuchema kuti haina kutamba maqualifying matches, asi ndino chandoziva ndechekuti Zimbabwe ezvino izvi bhora ravari kutamba harina kumira zvakanaka. Kukosafa chaiko chaiko takadyiwa nana Namibia, zvototi even dai vakatamba hakwa kungorova kungopasipeza, but otherwise Zimbabwe handifungoti yaiqualify.
Zvikwata zvichange zvichisimudzira zita reAfrica kumakwikwi aya iEgypt, Morocco, Nigeria, Senegal neTunisia. Vamwewo vakaita sava Olivier Musengede ndivo vanonokerwa neWorld Cup nekuti vaoreswa mwoyo nenhabvu yemuno yekasolaga Premier Soccer League, iyo vanoti haichanakidza nemhaka yekushayikwa kwevatambi vane tarenda.
Premier yakayadhakwa hatichatomboida, tatumira World Cup, tombotarisa maBrazilians kuti ambotorawo mukombe this time.
Vateveri venhabvu ava vanoti nguva yeWorld Cup ichavapawo mukana wekupedza gakava rekuti ari pamberi ndiani, Cristiano Ronaldo kana Lionel Messi, avo vanga vachitora mikombe kuzvikwata zvavanotambira kuSpain, cheReal Madrid neBarcelona. Muteveri weDynamos vaByron Munyuki vanoti World Cup ndiyo icharatidza kuti ari pamberi ndiani, Cristiano Ronaldo wePortugal kana Messi weArgentina.
Semaonero angu zvakapfuura muWorld Cup yadarika, Messi akasvika kuWorld Cup final, chikumbana Ronaldo haana hake kukwanisa, asi zvichienzaniswa pane nyaya ndo pane mutambo wese wenhabvu ipapo. Saka tinotarisira kuti vakomana vacharatidza, vachatiratidza nhabvu chaiyo yemandorokwadi chaiyo.
Chikwata cheGermany ndicho chine mukombe uyu mushure mekurova Argentina mufinari yemakundano akapedzisira kuitwa kuBrazil muna 2014. Asi tichitarisa matambiro anga achiita chikwata munzira yekuenda kuRussia, zviri kuratidza kuti hazvisi kuzove nyore kuti Germany idzivirire mukombe wayo. Brazil ndiyo iri kunzi nevazhinji ndiyo ingangotora mukombe uyu nematambiro ayaiita munzira yekuenda kuRussia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.